This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 4, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mari vakupa vanhu, asi kuti mari yacho iyoyo ndo isi yaakungopiwa zvekuti vakungopa mari yavanoda, kwete nekuasheswa kuti munhu anga ane musha unokodzera kuti uwane mari yakawanda, vakungoavhareja.
Vagari vekunwa Nancy Ranch vanoti mari yavari kupiwa nehurumende semuripo wekutamiswa kwavakaitwa kubva kutokwe mukosi ishoma zvikuru.
Zvavakatarisa vakaona iye muridzi wacho aripo zvikaevaluata nemai government evaluata pakatenderamo. Saka vaipiwa mari dziri pasi zvaienderana nemusha wanga akavaka.
Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nevagari vekunwa Nancy izvi ndezvemugotsi matsuro.
Ndoda kuvakurudzira kuti vaite nechimbi chimbi kuti vana veZimbabwe vagone kuwana mukana wekuwana kodzero dzavo dzizere dziri pasedunduredzwa remutemo riripo, zvinosanganisira kuti vanhu vasaputsirwa dzimba.
Hurumende inoti yave kuda kuti igadzirise tumwe tumitemo tudiki diki kuti tikwanise kuenderana nebumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekunwa Nancy Ranch vakatamiswa kubva kuChingwizi vanoti mari yavari kupiwa nehurumende haisi iyo yavainge vakatarisira uye yavanga vakawirirana. Pasi pebumbiro idzva remitemo, vanhu vanotamiswa nehurumende vanofanira kupiwa mari yemuripo. Tabata mumwe mugari wekunwa Nancy Ranch vaMilton Shumba kuti tinzwe zviri kuitika.
Mari vakupa vanhu, asi kuti mari yacho iyoyo ndo isi yaakungopiwa zvekuti vakungopa mari yavanoda, kwete nekuasheswa kuti munhu anga ane musha unokodzera kuti uwane mari yakawanda, vakungoavhareja kuitira kuti vangoti takabhadhara vanhu vetu kwemukosi. Mari yakabuda, vamwe vakatopiwa, vamwe vachiri kungopiwa, asi haisiri mari yatanga takatarisira.
Saka vanhu vari kupiwa mari dzakaita sei?
Mari dziri kupiwa vanhu dzakanyanya kutsvikira. Tinoda kutora semuenzaniso kuti munhu ane wanga ane forum house seine kitchen zvese zviri plastered in and out nemaclos. Pakutanga vakapiwa, pakutanga angatipiwa something in the range of 7 to 8, 9 thousand. Iye zvino vaakutipa ma 3 thousand. Saka tinoona kuti the difference yacho yanyanyisa. Ndiro inozoita kuti tingoti aiwa hatikwanisi kuti tiinde, tinoenda kunani kuti tiinde, tototya kuti ofisha changopinda tinobva takutorowa. Saka takangozvigarira takadaro nemari shoma dzatiri kupiwa idzodzo.
Mumwe mugari wekunwa Nancy Ranch vaMilton Shumba vari parunare kunwa Nancy kwakare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rinorora nezvedunhu remasvingo vakuda kwaShebhasikiti kuti tinzwe nezvemari iyi.
Chiviso chachangopiwa nehurumende takaramba chakangochengetedzwa. Pane vaifunga kuti kana vanhu vange vaenda kupermanent settlement havazopiwi mari, vakazoona kuti ndomanyepo nekufurirwa kwavaitwa nevamwe vanga vasingadi kuti vanhu vandogara zvakanaka. Nekuti pakaenda vanhu kundogara zvakanaka kudzimba dzavo, kumisha yavo iko zvino vese, hurumende yakabva yakawanavo 2 million yekupa vanhu yecompensation. Saka tikapa mhuri dzaikwana pamari iyoyo, over 600 mhuri dzatakapa families compensation dzavo. Saka iko zvino tasara neabout 1800 something families dzatiri kutipa 6.8 yasara ikavuya tinopedzisa vese ne
asi kavamwe vakapuwa mari vabasikiti vanenge vari kuti dzishoma zvichienzaniswa nedzakambopuwa vamwe vakatanga kuenda kare kare nehurumende.
Mari mapire hurumende haina kumbochinja. Mari kubva pane vekutanga havana pana wakapuwa mari dzakaenzana. Vakapuwa mari yakawanda ndovanga vakabaka vamisha yakakura nevakaruza zvakawanda. Kombanzesheni kureva kuti hurumende iri kuti wakaruza izvi zvavanga vakavaka. Zvavakatarisa vakaona iye muridzi wacho aripo zvikaevaluata nemagovernment evaluata pakatenderamo. Saka vaipiwa mari dziri pasi zvaienderana nemusha wanga akavaka.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari parunare muHarare. Hurumende inoti iri kuzovandudza tumutemo tudiki kuti ituyananise nebumbiro idzva remitemo. Mashoko aya akataurwa negurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Vakataura mashoko aya vari kuGreat Zimbabwe University kumasvingo. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu neakazvimirira anoti hurumende iri kungoita kugudzira mukanwa ichinonoka kugadzirisa dambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Zvinhu zviri mugwara zvinofanira kuti zvainge zvakaitwa kare. Zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi nekuti mitemo yakawanda iripo yanga ichipesana nekupishana nebumbiridzwa remutemo. Saka danho iri rinobatsira hurumende, rinobatsirawo vematare edzimhosva kuti havarambi vachipishana nenyaya dzekuti uyu mutemo uri unoenderana here nebumbiro idzva kana kuti kwete. Saka danho iri tinorigamuchira rakatononoka kuti riitwe.
Asi munoona izvi zvichiitwa here kana kuti kungotaura?
Ndiyo dambudziko riripo, asi ngatimbotii pari zvino. Tinotora mashoko ava Munangagwa semataurira avaita kuti vachaita saizvozvo nechimbi chimbi. Nekuti riko dambudziko ranga riripo nderekuti vanga vachitora nguva yavo vachinonoka. Saka tinoda kuvakurudzira kuti vaite nechimbi chimbi kuti vana veZimbabwe vagone kuwana mukana wekuwana kodzero dzavo dzizere dziri pasi pebumbiridzwa remutemo riripo. Zvinosanganisira kuti vanhu vasaputsirwa dzimba, zvinosanganisira zvinhu zvakawanda, utano, kuwana mvura yakanaka, zvese izvozvo zvinofanira kuti zviitike kana vachinge vayananisa mitemo iripo nebumbiridzwa remutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyango.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasi tafadza vari pasi tafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Muza waya waya
mufanzi hangu andikandira
mawaya waya
mawaya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Mavis Majandu vekwamukaro kuSt Mary's kwaGutu, avo vachange vachitaura nesu kuti vari kurarama sei kumaruva uko vanoti zvinhu zvakanyanya kuomesa, asi vari kuitawo zvavari kukwanisa kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe ichirarama. Tichatarisa kuti zvii zviri kuitwa nemamwe madzimai mukuedza kubatsira mhuri dzavo kuti dziwanikwewo dzichirarama zuva nezuva. Tinokuchingamidzai nemufaro mai Majandu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinofara kuti wasangana nemisis Marvelous. Muri sei kwamuri ikoko?
Aiwa, tiri nani. Mai Majandu, imi muri kupi? Uyezve zvinhu zvakamira sei semudzimai ari kuedza kurarama panguvapo zvinhu zvakaoma munyika?
Ndiri kwaGutu kwamukaro, murainire kwaMajandu. ndo mandiri kugara asi zvinhu zvakatiomera mari haiwanikwi chero tikwanise kuendesa vana taifungidzira kuti pamwe zvakwanziwo vana havachadzingwi ichiti kuda pamwe taakubatsirwa kuisa vana wechikoro manje ii zvakatooma kuti tikwanise kuwana mari yekuendesa vana wechikoro tikwanise kuwana chikafu chokuti vadle vachienda kuchikoro hazvisi kuwanikwa sadza tinaro takarimawo zvakanaka asi hatingaisadza roga vana vanodawo zvimwewo takai zvinongotiomera kuti zvikwanise zvese taimbochema nenyaya yemaentrance avana asi aisito tinofara kuti akunyorwawo zvakanakawo tongotiwo dai vachiwana nzvimbo tirege kushayiwawo nzvimbo dzavana
mune vana vangani uyezve munoda mari yakawanda sei kuti vana vanyatsokwanisa kuenda kuchikoro musina kumanikidzika
ndine vatatu chimwe hachisi kuenda kuchikoro neari grade 4 neari grade 7 ari kunyora saka pandikwa mari yekuti akwanise kuenda kusekendariwo apa sekendari dai dziri kure zvokuti kuti kwanise kuwana kuti afambe achienda kudhei mari yacho inenge ichinetsa kuwana kutiwane yekuenda kubhoarding zvezvakatongooma zvokuti kana munhu ukawanawo kana 500 pamwedziwo inenge ichikwanisa kurarama manje hazvisi kubatika izvozvo
saka semudzimai ari ikoko kwamukaro zvii zvamuri kuita kuti muedze kuti mhuri yenyu irarame zviri nani kuti zviendekewo
tinongotengawo tichitengesa asi waunotengesera wacho dhora racho hakuna unoshayiwa kuti unotengesa nei todirisa nechibage chibage chiya hakuna anochitenga saka unotoshayiwa kuti dhora racho nokuti iyewo wacho haatorinawo dhora racho
zvii zvamungade kuona zvichigadziriswa mune ramangwana kuitira kuti imi nemamwewo madzimai ari kumamisha awanikwewo achirarama upenyu hwakati tsvekete
taingochemawo dei tikangowanawo zvimwe zvatingaitawo kana chero maprojekt anongoitawo tingowanawo zvingatiwanisawo zvimari tisamirira dzaana baba nokuti hadzikwani
pari zvino imi maitaura kuti munharaunda yenyu yamunogara imomo mune zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa nyanya madzimai panyaya yeutachiwana hweHIV AIDS zvakamira sei
kuti mazuva ano vanhu tese tangozvigamuchira hedu asi kuti vanhu chevozoneseka nacho kushaya chikafu chokuti kana ukange wawanikwa wakadaro vamwe vazhinji vari kusanganisa nedambudziko rokuzoshaya chikafu tangodai vanhu vaigonawo kuti kana vasangana navanhu vakaita saizvozvo vakakwanisa kuwanawo chikafu chokuti vapote vachibatsirikanawo nacho vachipiwawo kuti vararame zviri nani nokuti vazhinji vanenge vachifanira kurarama asi vakuzoshayiwa kurarama nekuda kwokuzoshaya chikafu chavanoenderana neurwere hwavo
asi vanhu vachiri kusema here vamwewo vavanenge vanzwa munharaunda kuti vane utachiwana iwoyu HIV AIDS kana kuti zvakamira sei
mazuva ano hakuna unosema mumwe nokuti hauzivi kuti iwo wakanaka here zvokusemana hatisemani zvachose hatichambosemani tinotobatsirana nokunzirana tsitsi pachirwere ichocho nokuti hachisi chemunhu mumwe chete saka tinotobatsirana chaizvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai mai Mavis Mazhandu kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa maita basa sisi Marvelous tinokutendai murambe makadaro
avo vanga vari mai Mavis Mazhandu vekwamukaro kuSt Mary's kwaGutu avo vanga vachitaura nesu pamusoro pemararamiro avari kuita panguva ino zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika chirongwa chemadzimai machipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemushandira pamwe weYemurai Disabled Housing Cooperative wekuchitungwiza uyo une nhengo dzakaputsirwawo dzimba pachirongwa chiri kuitwa chekuputsa zvivakwa zvinonzi nekanzuro yechitungwiza zviri kunze kwemutemo muhurukuro yedu tine chipangamazano musangano iri vaBoniface Manyonganise tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaManyonganise Vamanyonganise tinonzwa kuti cooperative yenyu ine nhengo dzine dzimba dzakapwanywa pakaparadzwa zvivakwa zvinonzi nekanzuro yechitungwiza zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. Mungatiudzawo pamusoro pechiitiko ichi?
Vanhu vari kupanyira vanhu vavanoziva kuti uyu munhu ane chokuita neupenyu hwevanhu ndozviripo, kwete kuti vari kutedzera mutemo wenyika. Kozi mutemo wenyika inoti everybody is right to shelter, kana kutoti munhu wese ane kodzero yekuti awane pekuhwanda kana kuti arare amuke mangwana achiita basa rake. And hakuna chinonzi illegal structure muzimbabwe, hakuna section 74 national constitution yavasaina navapresident RG vamugari. Saka in this sense tinotaura kuti vamwe vanhu vane zvokuita neupenyu hwevanhu vasingade kuona kubudirira kwe chitsamo chevanhu vanenge vaungana vaunganidza mari dzavo kuti vaone pekugara.
Sangano renyu rine nhengo ngani dzakaparadzirwa dzimba?
Vakati kuti vanogona kuita 23 vokwedu, nevamwewo vana United States vanogona kuita 300.
Asi tichitarisa zviitiko izvozvi, imi secooperative makanga musina kunyorisa zviri pamutemo here?
Takanyora zviri pamutemo. We've got our certificates from SMEs. But nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanonge vachipeta seto dzapotical difference. Ndozvandoziva ini, nekuti ndakambozenza muchitungwiza sakansera for 10 years. Am alderman muchitungwiza. Hapana chisa chandisingazive muchitungwiza chingave nhasi chikatadza kupfuura nomaoko mangu.
Makateerera kuchirongwa Our Lives Upenyu Hwedu. Kana paine zvamunoda kuti tikurukure muchirongwa chino, tizivisei nekututumira tsamba mbozha kustudio 7@voanews.com kana kutichaira nhare pa 001-202-465-0318. Todzoka kwamuri vamanyonganise. Vamanyonganise, tichitarisa sangano renyu rakaumbwa riini uye rakakurawo sei?
Tine 78 years old tine sangano. Tane vanhu vanokwana kuita 500, but vazhinji vacho 3/4 vanhu vacho zvirema.
Saka musangano renyu irori makwanisawo kuita zvii kunze kwekuwanisa vanhu vekugara?
Zvakawanda. Tinowane imwe ofisi inoita zvekukuredzisa mari. That is kana munhu achida kuita mabasa emaoko, kuti kana aita basa remaoko aita generata mari woyo kwanisa kubhadhara kucooperative. Ndivo zvatinogona kuita.
Chii chamunotarisa kuti munhu ave nhengo yemurai housing cooperative?
Hakuna zvanya zvatotarisa kuti muzimbabweni yese ane right kujoina any organization semasubiro aanozviita iye. Kubuda kana kupinda muorganization ane kodzero dzake. Satongotarisa chete kuti uri munhu here anofarira zvatiri kuita, uyezve unogona kuzobhadharawo here mari yatinobhadharisa vamwe wako.
Tombotarisa ivo nhengo dzenyu dzakapwanyirwa pekugara, vamanyonganise, zvii zviri kuitwawo nesangano renyu kuvabatsira?
Tikuti isisi hatingogara nje, nokuti munhu weZimbabwe ari protected nemutemo weZimbabwe unowa ndiwo mutemo unogona kubata munhu wese. Vanhu vachitora mutemo yeZimbabwe, they don't deserve to live in Zimbabwe. Saka tinoti isisu kana tisazogune mutemo muZimbabwe tikutora mutemo woita basa rawo. Pari zvino izvozvi takatoripota nyaya yedu kumatare edzimhosva kuhaikoti yeZimbabwe. Tinotova neimwe nyayawo yakanga iri kukoti kwakare ikoko. Zvinoreva kutoti izochitungwiza takatopara mhosva inonzi contempt of court. Sezvo patine rimwe dare risati rapera obva tanga futi kupwanya futi rimwe dare risati rapera. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo weZimbabwe.
Aiva vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai vamanyonganise nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu. Onekai zvenyu vateereri. Manga makateerera kuchipanga mazano chemushandira pamwe weEMRI Disabled Housing Cooperative vaBoniface Manyonganise muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Mangwana chikwata cheDynamos chiri kutamba nechikwata cheTriangle mumafinals emukombe weOne Wallet Cup. Mutambo uyu uri kutambirwa kuNational Sports Stadium. Sachigaro weDynamos vaKeni Mbaiwa vanoti vane chivimbo chekuti vachakunda, asi murayiridzi wechikwata cheTriangle Bigizuze anotiwo vakagadzirira zvakasimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo kwa idea pera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vagari vekuno Wanensi vanoti mari yavari kupiwa nehurumende semuripo wekutamiswa kwavakaitwa ishoma zvikuru, asi hurumende inoti zviri kutaurwa nevagari ava ingori kudzira mukanwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, October 4th, 2004.